kodzero dzeruzhinji nekuramba humbimbindoga zvakanyanyo batisiswa kwazvo nebato reZimbabwe Congress of Trade Unions kubva kuma91 tichitsvaga kuti nzira ndeipi yetingaona kuti vanhu vazvisunungure kubva pahunhapwa hwokumbunyikidzwa nehurumende nekushayiwa kodzero dzedu kunyange kodzero dzeruzhinji kana kodzero dzevashandi. Saka munguva iyoyo takatanga kuumba mapato akasiyana-siyana ana Zim Rights tirimo tichibatsirana navamwe ana NCA vachimirira kuumbwa kwebumbiro idzva nemamwe mapato emadzimai akasiyana-siyana nemamwe mapato mapoka emumanharaunda community groups. Saka ipapo takafamba zvakanaka kusvikira tasvika petakati munhu wese anyunyuta, munhu wese ari kunyunyuta. Asi hazvigoni kuti vanhu vanyunyute vachirwa mumwe nemumwe, nekuti kana tikarwa tiri mumwe nemumwe mutasa anogona kumuka akafa mangwana. Zvoreva kuti kana ari iye tatakatarisira kuti ari kurwisa inzwi rehumbimbindoga kana kuti rehuori, zvotoreva kuti struggle iyoyo yatomboguma yatombomira. Saka takaona kuti muna 99 takazounganidza vanhu vese tambopota-pota nenyika tichinzwa vanhu vakasiyana-siyana, maveterans, vabereki, vastudents, vashandi kuti vaidei. Vanhu vakati tinofanira kumboita gungano rekumboungana. Izvozvo ndo zvakatiendesa mberi kusvika patiri pano tane bumbiro remutemo raakukanganiswa. Saka iko zvino vanhu zvevava kunyunyuta mumwe nemumwe ari kunyunyuta ari kwake. Saka tiri kuti isusu panoda kuti pamboungano gungano rinova nemunhu wese sezvotakaita muna 1999.
Vamutasa, kune vamwe vari kuti izvo musangano wamuri kuda kuronga uyu wakangofanana nemusangano wakazoita kuti izvo MDC ivepo kuburikidza navatsvangirai namuchakabvu Gibson Sibanda, ava vakanga vari vatungamiri vezctu vakabva kuzctu vakanoumba MDC. Musangano uyu unoreva here kuti izvo hamusisina chivimbo nezviri kuitika muMDC rinova sangano rakaumbwa nevashandi?
Zvasiyana pakuti patakaita musangano wokutanga techizoumba MDC kwanga kusina mamwe mapato akanga akawanda aimirira kodzero dzeruzhinji nezvido zveruzhinji. Taiedza kuunza multi-party democracy. Iko zvino agenda yedu inenge yakatisiyanei mbijana, nokuti yayekuti tine vapi ndevapi varipo, vari kuita nezvei, vari kumira nevanhu ndevapi, vari kubvarura bumbiro remutemo ndevapi, vari kuzviitirei. Tende chitovadaidzawo tichitovabvunza kuti muri kuzviitirei. Tobvunzawo varipo vacho kuti makamira sei, muri kuda kumhanya nedzipi. Hationi iko zvino vashandi vaine shungu dzekuda kufoma mapato rimwe bato kana kufoma bato rezvematongerwo renyika. Iko zvino hatisati tapiwa mandeti iyoyo nevashandi, nokuti vashandi vatorinawo matambudziko avo mumaorganizations avo. And takadzidza petakafoma MDC kuti haisi dambe, hakusi kungomuka uchitoti watova nepolitical party. Panoda zvinhu zvakawanda, maresources akawanda, vanhu vakawanda pasi, uyezve pane kurwiswa kwakanyanyisa. Saka pari zvino isu sevashandi tatiri kunyanya kuvavarira kuti vashandi vaone kodzero dzavo, vagari vemunyika vaone kodzero dzavo, vashandi vaone mihoro yavo yakafanira. Asi chief director vari kuti ivo ndo vari kumirira zvido zvavanhu politics, tochiva director kuti gwara rinofanira kufambwa riri kudiwa neruzhinji ndeiri.
Kune vamwewo vari kuti urongwa hwamuri kuita uhwu hunenge huri kuratidza kusava nechido kana netariro kune zviri kuitika munyaya dzezvematongerwo enyika, mungave mubato riri kutonga, mungave mumapato anopikisa. Ichokwadi here?
Kubudirana pachena ndekwekuti pahurumende iri kutonga, chokwadi ndechekuti vashandi vane zvenyunyuto zvakanyanyisa. Tatadza kuwirirana zvinhu zvakawanda. Kumatara tinogara tichiita nyaya dzevashandi kutripartite negotiating forum. Tatoti hatichaindiko kupedza nguva. Vashandi vari kuchema, vari kumbunyikidzwa nyunyuta. Tikatarisawo kune opposition, tinoona zvekuti pane nguwa rwendo rwakareba ende rwendo rwokufamba mujecha harusi nyore saka pane zvakaiti zvaitika zvawanda murikuona kupatsanurana kuriitika zvinhu zvakasiyana siyana zviriitika saka panoda zvekuti tigare pasi techiti tiri papi muri papi imi varume nevakadzi ende murikuenda kupi vanhu daira vechiti dai maenda uku neuku asi isusu urongwa wedu dai zvaikwanisika kuti kana kunyange nehurumende itouye tete chitoida tete chitoda even kana mauto wouyawo vechitaura kuti nyaya yavo chaiyo chaiyo ndeipi zvavanotya ndezvipi zvavanodawo kuti zviitwe ndezvipi zvavari kunyunyutawo nazvo zvisiri kukwaniswa mumabharaki omawo ndezvipi sungano yavanoda kuita nevanhu venyika ino ndeipi kana mahovheteranzi varimi tese tete tichida kuti dai munhu wese anga aripo asi munoziva kuti zvimwe zvacho hazvikwanisiki hazvo asi tiri kune chivimbo chekuti tikazvikwanisa kuita zvatakaita muna 99 ipapo ndopachabuda gwara rekuti nyika yedu inofanira kuenda kupi.